Nyaya yelockdown yekuti vanhu vagare mudzimba inobetsera hwaro hwematanho atinotorwa kutirisa necovid-19. Asi ukangochera foundation yemba ukasavaka imba yacho hapana zvawaita. Saka hwaro uhu pane zvimwe zvinofanira kuvakwa pamusoro pehwaro uhu kuti izvo lockdown ishande. Zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende zvakafanana nezvatoti masocial safety nets zviya izvi. Zvokumeka shuwa kuti vanhu vese vanga vachirarama on a day to day basis vachidya hand to mouth vachengetedzwa.
Ko, chii chinoitika vanhu vakasakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende vachinzi vagare mudzimba?
Vakasachengetedzwa, mutemo wenyu wekuti vanhu vagare mudzimba haushandi, nokuti vanongobuda vachinodini, vachinosunza kunze uko kuti vawane chokudya zuva nezuva. Saka pane zvimwe zvakawanda zvinofanira kuitwa zvakafanana nekutesta, kutesta nokuisolata. Ndo building yacho yatee tichibhilda iyoyo. Pamusoro pehwaro hwakakosha hwelockdown. Hatisi kutesta, hatisi kuisolata vanhu, hatisi kutomboziva kuti chirwere chapambira sei. Asi kana tichitarisa matests akaitwa patimu iyaya, timu yebhora yanga ine vanhu, ndofunga vaive 22, 9 of them vakaita positive. That is about 45% yevanhu.
Ehe, izvo zvinorevei tichitarisa icho chikwata ichochi chamuri kuti chakabatwa nechirwere ichi chemawarriors chaida kuenda kuCameroon kumakwikwi eChan, tichitarisa uwandu hwevatambi vakabatwa nechirwere ichi pane ivo vakavhenekwa.
Kana prevalence yechirwere muno muZimbabwe iri 45%, tiri padambudziko guru, nokuti vanhu vaya vaya vebhora vaya vanobva munharaunda munogara vanhu, vanogara nevanhu. Saka figa iyoyo inogona kumirira zviri kuitika muvanhu. Saka lockdown iri yega pasina testing and isolation kuwesta nguva. So ndiri kuiti summary, zvakakosha kuti tive nelockdown, asi ngativakei pamusoro pelockdown iyoyo kuti izvo zvishande zvatoda kuita.
Mungati zvipatara zvemunyika zvakagadzirira here matunhu ose kuti zvitore varwere vecovid-19?
Mibhedha yekuadmita vanhu vane chirwere checovid-19 yakashota. Kwese kwaungaende kuHarare, kuBuruwayo, kupi yakashota. But pane dzimwe nzvimbo dzakawanda, maguta mazhinji asina zvachose mibhedha yekuadmita vanhu vane covid. Saka unoona vanhu kana vaakunida admission vanotoenda kune mamwe maguta. Zviri zvinhu zvisina kunaka. Takaita 10 months dzokugadzirira chirwere ichi. Tofanira kunge tiri redi kuadmita vanhu muguta rimwe nerimwe. Even kumavillage tofanira kunge tine zvipatara zvokuadmita vanhu vane covid-19. Chechipiri chinonzwisa tsitsini ndechekuti chero vanhu vasina covid-19 zvaakunetsa kuadmitwa kwavo.
Mungatsanangura here kuti zvinenge zvichifamba sei apa?
Unonzi warwara pakati peusiku uenda kuchipatara, wonzi tiri kuda covid certificate yekuti hauna covid. Unoiwana kupi malaboratori akavhara usiku? Hurumende inofanira kunge yakaisa matest kits muzvipatara mese, zvokuti murwere achingosvika achiri kugedhe otestiwa. Kana akawanikwa ari positive oitwa redirect kuchipatara checovid. Kana ari negative oadmitwa. Ipapo pane bottleneck inotyisa. Vanhu vazhinji vari kufa nezvirwere zvinorapika zvakaita seshuga nezvimwe, nemhaka yekuti vanenge vashaya mukana wekuadmitwa muchipatara chavo, nemhaka yekuti vanenge vasina kutestwa covid. Ndopane dambudziko.